Nasi tiri kuno pane kumatinoti kwatiri kuita maprovincial caucus yedu tichiinda mberi nenyaya yekuti vanhu vasangane nemamembers vacho vari kukwikwidza mavice presidents, masecretary general nevamwe vese maoffice bearer, mavice chairperson, matreasurer vange vachiudza vanhu zvavachazoitira pati nezvachazoitira nyika. Tiri ipapo tiri kudhisikasa futi mathematic committees nyaya dzekuti constitution yedu, ideologies, tactics and strategies, international relations, finance and administration. Tine manomwe makomiti anenge achitarisa kuti mushina wedu unonzi MDC uri kuda kugadzirwa papi, uri kuda kuroverwa hoko papi, uri kuda kuchinjwa mbambo papi, tichigujunura nekuumba panenge pachida kugadziriswa.
Saka nhasi muri papi chaizvo?
Pahole yemulupano kumatinoti.
Saka vari kukwikwidza muzvigaro zvakasiyana siyana ndo vanenge vachitaura kune vanhu kuti sei vachida kutsvaga rutsigiro?
Ndo vanenge vachitaura vachidhibheta sepamwe pakanominitwa vanhu vakasiyana siyana. Saka takaona kuti vanhu ngavange vachitaura panzvimbo pamwepo, kwete kuti vamwe vanozounganidzana mudzimba vamwe vachitevera vanhu kumba. Tinounganidza mastructures edu sezvinongoitika kune dzimwe nyika, vanhu vomira pamberi tichitaura pamwepo kuitira kuti pasazoita nyaya yekuti mumwe anoti aiwa ndakanyerwa usiku, mumwe anoti hatina chatinoziva. Mapromisi acho tinenge tichimanzwa pajekerere tichimatora pavhidhiyo. Kana woenda mberi ukazotadza kuita zvawakataura kuti unoita, aiwa tinenge tine mavhidhiyo acho tichikubvunza kuti ko apa zvawasiya kagwara rawaitaura kuti tange uchifamba naro.
Vakawanda vatsigiri venyu varida kuziva kuti zviri kufamba sei panyaya yakatorwa nedare High Court panyaya yeutungamiri apa. Muri kuita sei sebato?
Tiri kuinda mberi sebato nemaprograms edu. Isusu tiri kuti mutungamiri weMDC ndiva Nelson Chamisa anosarudzwa nevanhu. Vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu. Takatoenda mberi, iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge. Hakuchina shure kwatichadzokera. Tiri kuinda mberi, magweta edu ari kugadzirisa nyaya iyoyo. Vatiudza kuti isusu tinoramba tichifamba nesangano nebato revanhu, tinoramba tiri shure kwavachamisa